hongu chakaitika ndechekuti indanga ndakutopedzo zvangu basa ndakutopa muofisi nenguva dza 4:30 ndopatanga zvine mapurisa haiwa tashaya button stick yedu nehelmet saka tichibvunza munhu kuti abude mumoto tikati koma zvishaya kupi zvikanzi haiwa tiri kutaura muri kudziva zvaitika tashaya button stick nehelmet dzokerai muofisi ndopandanga dzokera zvangu muofisi ndagara for about 30 minutes mapurisa anenge asvika kuma20 akangopinda muofisi mangu akarova dhoo ndokupinda ndokutanga kundirova nemabutton stick ndokundirova nezvibhakera nembama zvikanzi tikuda helmet yedu nebutton stick zvatashaya tobva taunganidzwa mufourth floor vashandi vese vanga vachiri paofisi vanosvika 10 nokurohwa zvakasibarara mumwe wamp anonzi amailinian timivhios akanga adzoko paharvest house achibva kuparamendi aida kutora foni yake anga achichaja vakatobviswa bhutsi vakanzi vati jenesa haakasikova zvimwe chete nesasi vakazokunzi ha ava ndionarable mp ngavakurumidze kubuda kubva vazobuda after 20 minutes zokusara tiripo tobva tazoregedzwa vachiti tatora maadresi enyu nemafoni namba enyu saka tichazokutsvagai kana taakukuda
asi muri kuonawo sei zviri kuitika izvi vatamburinyoka
zviri kuitika izvi zvinenge zviri kuratidza hurumende ine kuvhunduka kukuru ndinofunga nyaya yemamas demonstrations yekuratidzirwa iri kutaurwa nevatsvangirai inenge yavavhundutsa